Chitsauko 8.
Kudai wakanga wakaita sehanzvadzi yangu, yakayamwa mazama amai vangu. Kudai ndaizokuwana panze, ndaikutsvoda uye hapana aindishora. Ndaikutungamirira, ndopinda newe mumba maamai vangu. Ivo vakandidzidzisa, ndokupa waini yakaiswa zvinonhuwirira kuti unwe. Iwo muto uchangobva kusvinwa wemapomegranate. Ruoko rwake rweruboshwe runenge ruri pasi pemusoro wangu, uye ruoko rwake rwerudyi rwakandimbundira. Ndinoita kuti mupike imi vanasikana veJerusarema, musaedza kumutsa rudo mukati mangu kusvikira rwava kuda.
Ndiani uyo ari kubva kurenje, akazembera mudiwa wake?
Ndakakumutsa pasi pemuapuro. Amai vako vairwadziwa nekukusununguka vari ipapo. Vaya vakakubereka vairwadziwa vachisununguka vari ipapo. Ndise pamoyo wako sechidhindo. Sechidhindo paruoko rwako, nekuti rudo rune simba serufu. Uye kuzvipira kwakazara hakudzokere shure seguva risingadzokere shure. Marimi aro moto unobvira, iro rimi remoto rajaa. Mvura ine masaisai haigoni kudzima rudo, uye nzizi hadzigoni kurukukura. Kana munhu akapa pfuma yake yese kuti awane rudo, zvingatoshorwa chaizvo.
Tine hanzvadzi diki, isati yava nemazamu. Tichaitireiko hanzvadzi yedu, musi waichabvunzirwa?
Kana iri rusvingo, tichavaka shongwe yesirivha pamusoro payo. Asi kana iri suo, tichaivhara nepuranga remusidhari.
Ndiri rusvingo, uye mazamu angu akaita seshongwe. Saka ava kundiona seuya anowana rugare. Soromoni aiva nemunda wemizambiringa muBhari Hamoni. Akaisa munda wacho wemizambiringa maoko evachengeti. Mumwe nemumwe aiunza masirivha churu ezvibereko zvavo. Ndine munda wangu pachangu wemizambiringa. Masirivha churu ndako iwe Soromoni. Uye mazana maviri ndeevanochengeta michero yavo.
Imi munogara muminda, shamwari dziri kuda kunzwa inzwi renyu. Regai ndirinzwe.
Kurumidza mudiwa wangu, umhanye semara, kana kuti senondo diki pamakomo ezvinonhuwirira.